vachitaura seminyari kani pakuparura chirongwa checovid-19 charity cycling campaign muvulawayo vachiwenga vati veruzhinji munyika havachakoshesi kutevedzera zvinokurudzirwa kuitwa neveutano pakudzivirira kutapurirana kweutachiona hwecoronavhairas uhwo hunokonzera chirwere checovid-19 vachiwenga avo vanovewo gurukota rezveutano vati covid-19 iri kudzoka neukasha kunyanya kunyika dzekumadokero vakayambira veruzhinji kuti vasaite sekuti chirwere ichi hachisisiko
inwei chirwere ichi chinouraya hatisite kutamba nacho chadzoka zvakare kuamerica kueurope mangwanani ano ndanga nditarisa nhau dzekuamerica vachitaura kuti iko zvino vata 63,000 vanhu vapinzwa muzvipa nzvimbo dzekuisa varwere muzvipatara dzakuita shoma kueurope vana france marimwe zuva vakasiyirwa ne543 zuva rimwe chete tinota kutidzivirira muno
zvinoratidza kuti uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi munyika huri kukwira kupfuura uwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi vabva kunze kwenyika vati muafrica south africa ndeimwe yenyika dziri kubatwawo nechirwere ichi zvakanyanya vakatiwo sezvo zvizvarwa zvemuzimbabwe zvakawanda zviri musouth africa zvakakosha kuti veruzhinji vangwarirewo chirwere ichi vachiwenga vati muvulawayo kunyanya dambudziko rekushayikwa kwemvura rinoisa vanhu panjodzi yokubatwa nechirwere checovid-19 vati hurumende iri kuita zvose zvainogona kuti igadzirise dambudziko iri asi havana kutsanangura zvizere vanhu gumi nevaviri vachachovha mabhasikoro kubva muvulawayo vachienda kuharare senzira yekukurudzira veruzhinji kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi vaalbert mkandla avo vakabatsira kuronga chirongwa ichi vaudza studio 7 kuti vaona iyi iri nzira inogona kubatsira kuti vanhu varambe vachikoshesa kudzivirira chirwere checovid-19
isusu senhemba yelions international club tikaona kuti zvakakodzera vanhu vanga vagere mudzimba kunguva refu vasingaexercise cycling is part of exercise tiri kushandisa vanochovha mabhasikoro kuti vatipirewo awareness muvanhu togona kungodrawa attention yevanhu kana vakaona vanhu vachichovha vakapfeka zvakafanana vakawanda vanongobvunza kuti ndezvei vanenge vatowana ansa votoziva kuti covid iri kudzivirirwa sei
gurukota rezvemitambo muzvare Kirsty Coventry pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvemaindastry varaj modi vabatana navachiwenga mukusangana nevachachovha mabhasikoro ava mushure mekunge mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaparura chirongwa ichi mumwe wevachovhi vemabhasikoro ari muchirongwa ichi mwavani gacheni ati ari kufara zvikuru kuve muchirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti varambe vachirwisa chirwere checovid-19
part of the cycling team iri kuenda kuharare kuchitungiza in raising awareness against covid-19 tiri kufara chaizvo kuti ndifambe ndikurudzira vamwe kuti vadzivirire kune vhairas yecorona ndikutikurudzire vanhu kuti vageze maoko vapfeke mamasi sanitize chirwere chinouraya and hatidi kuti vanhu vapere
vachovhi ava vachabva muguta reulawayo mangwana mangwanani uye vanotarisirwa kusvika muharare mushure memazuva matanhatu zimbabwe yave nevanhu mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu vafa nechirwere checovid-19 vanhu zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose ndakamirira studio 7 muulawayo ndini kudzana musengi